Vanhu vatatu chete ndivo vabayiwa nhasi panzvimbo inochengeterwa vasungwa muchinoi. Vatatu ava vanosanganisira mutevedzeri wemukuru wemajeri munyika, amai Christina Manevi, mushandi wezveutano mubazi rimwe chete, pamwe nemutori wenhau webepa reHerald Conrad Mupesa. Vachitaura vapedza kubayiwa, amai Manevi vati vanotarisira kuti vasungwa vose vachabayiwa nhomba reCOVID-19 muzvikamu zvinotevera.
Ndodera kuti pane mukana iwoyo vatenge tichifamba nevaccination iyoyo. Iko zvino vachamboita vanotibetsera iyoyo nevamwe vari kuita nezvekudzivirira nekuona utano hwevanhu. Asi nekufamba kwenguva munhu wese uchatovaccinate including vasungwa.
Izvi zvatsigirwa nemukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaGift Masocha, avo vati zvakakosha kuti vasungwa vabayiwe nhomba. VaMasocha vati vanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba vashoma zvikuru, vachiti vamwe vanhu vachiri kutya nekuda kwemashoko asina kunaka anofambiswa pamadande mutande.
Saka wese ari muprisona as long achingoenderana nemakore ari kubayiwa uye vasina utachiona vachabayiwa nhomba iyi. Sezuva rokutanga vanhu ndofunga vange neutaurwa taurwa muhombe nge uripo wakati wandei wandei vanhu vainge vakanga vatya. Asi nokuzoona vakuru vachibayiwawo ndinodayira kuti zvichaita zviri nani, munhu wese achabayiwa. Asi tiri pamanhambers kavara kuti uwandu vanhu vakabayiwa nezuro I think havasvike 100.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzorera vati havashamiswe nevanhu vashoma vari kuenda kunobayiwa nhomba, sezvo vanhu vakawanda vasina chivimbo nenhomba iyi uye nezvinhu zvinobva kuChina.
Vashandi vemuMinistry of Health nevamwe mahealth workers vari kuzungurira kuuya kuzobayiwa nhomba yeCOVID-19 nechikonzero chokuti havana shuwa nazvo kuti nhomba iyi yakanaka here, inopa immunity yakanaka here uye zvekuti iri safe here. Havana shuwa nezvinhu zvese zvinobva kuChina, idambudziko iroro.
Dr Madzorera vati hurumende inofanirwa kunyatsoshambadza chirongwa ichi ichitaurira vanhu nezvenyika dziri kushandisa mushonga uyu dzakaita seUnited Arab Emirates, Pakistan nedzimwe.
Iye hurumende yaita basa rokushambadza nokupa umbovo, kwete kungotaura kuti endai munobayiwa, endai munobayiwa. Ngatipe umbovo hunobva kune dzimwe nyika dzatoshandisa vaccine yekudhara dzakaita sena United Arab Emirates nevana Pakistan nedzimwe nyika dzatinonzwa dziri kukotewa dzatotanga kushandisa vaccine. Vanotori nedhata rakasimba seveuae, vane dhata rakasimba rekuti vakaiona yakadii nhomba iyi. Umbovo ihwohwo ngahusvike kumahealth workers kuti vaite decision yakanaka. Muchaona hesitancy yemahealth workers ichidzikira once vaona data rakakwana nokukurudzirwa nehurumende zvakakwana.
Nezuro vanhu vasingadariki zana vakabayiwa nhomba mudunhu reMashonaland West, iro riri kutarisira kuti vanhu zviuru gumi nechimwe chete vabayiwe mumazuva manomwe ari kutevera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti vanhu vangani vabayiwa nhasi mumatunhu madiki ose 62 ari munyika. Asi uwandu hwevanhu vari kufa munyika nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchidzikira, apo bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika pachiuru nezana nemakumi mana nemumwe chete, kana kuti 1,141. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika vave zviuru 35,000 562, kana kuti 35,862, zvichitevera kubatwa kwevanhu 656 nezuro wakare. Vanhu vanosvika zviuru 32,216, kana kuti 32,216, vapora kubva kuchirwere cheCOVID-19, kunyange hazvo vanhu zviuru 2,205, kana kuti 2,205, vachiri kurwara nechirwere ichi munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.